Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, ne penyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo zvita 16 2012. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15775 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinoimba kuti zuva renyura nhasi ranga rakanaka chose. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchitiye zvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutambi wenhabvu aive nemukurumbira Adam Ndlovu anoshaya mutsaona yemotokari iyo yasiyawo munin'ina wake Peter Ndlovu akuwara zvakaipisisa. Bishop Gandia vanotungamira mukuchenurwa kwezvivakwa zveAnglican Church muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino is Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikudza zviri kuitika munyika. Mutambi wenhabvu aive nemukurumbira Adam Ndlovu ashaya nhasi mangwanani mutsaona yemotokari iyo yasiyawo munin'ina wake Peter akuwara zvakaipisisa. Vatambi vane mukurumbira ava vanonzi vanga vachienda kumutambo wenhabvu weushamwari kuVictoria Falls pakati pevatambi vakambotambira Highlanders nechikwata chevatambi vemuVictoria Falls makare, apo tsaona iyi yaitika mushure mekuputika kwerimwe vhiri remotokari yavo. Zvinonzi mumwe mudzimai anga ari mumotokari iyi ashayawo patsaona iyi. Adam naPeter pamwe nemukoma wavo Madhinda vakaita mukurumbira vachitambira chikwata cheHighlanders, izvo zvakazoitawo kuti Adam aende kunotambira FC Zurich yekuSwitzerland, ukuwo Peter achiendawo kunotambira zvikwata zvinosanganisira Coventry City kuEngland. Hatina kukwanisa kubata mhuri yekwaNdlovu kuti tinzwe kana panga pave neurongwa. Adam uyo angava nemakore makumi mana nemaviri ekuberekwa anga achirayiridzawo chikwata cheChicken Inn, ukuwo Peter ari mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheMawarriors. Tsaona iye inouya zuva rimwe chete chikwata cheUtakataka Express chaitawo tsaona inonzi yakasiyawo nhengo dzechikwata gumi dzakuwara, dzimwe dzacho zvakaipisisa. Tabata munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaPaul Gundani ava kambotambawo nhabvu pamwe nevatambi ava.
Chitiko ichi chaitika chatihwadza zvikuru kwazvo, nokuda kwokuti vakomana vari vaviri ava takanga tiri tese nemusi wechishanu kupati yaigadzwa maSoccer Stars egore rino, ndokundapedzisira kuonana navo nezuro vakuti ivo vakuenda Burwayo vachipfuurenda Victoria Falls. Senyika tanga tisingatarisiri kuti zvinhu zvakadai zvichaitika. Kusvika pari zvino zvinhu zvinotadzika kutambira, asi nekufamba kuri kuita nguva tiri kuona kuti no, zvinhu zvaitika izvi ndezvechokwadi, nekuti ndiwo nyaya iri kutaurwa munyika yese ino.
Tinonzwa kuti Peter Ndlovu amhanyiswa kuchipatara, mambonzwa kuti aiswa kuchipatara chipi uye zvinhu zvakamirawo sei kwaari kuchipatara?
Peter ndanzwa kuti amhanyiswa kuchipatara ave muBurwayo, asi hatisati ndaziva hangu kuti ari muchipatara chipi. Asi vanditauri vari kuBurwayo vari kuti munhu achiri kudzimbikana zvikuru kwazvo, asi munhu akwanisa kutaurawo mashoko maviri nematatu, endi tichivimbawo tichinamata kuti dei Mwari vakaramba vari naye akwanise kubuda munguva yaari iye zvino.
Tinoona kuti tsaona dzemumigwagwa muZimbabwe chinhu chiri kuramba chichitora hama neshamwari. Imiwo sevatambi venhabvu mune zvimwewo zvamungaitawo kuti izwi rinzwikwe vanhu varambe vachisimudza? Tichiona kuti nezuro chaiye chikwata cheUtakataka Express vanonzi vakapindawo mutsaona.
Maonero angu inini nemataurira amaitaya dambudziko rave munyika remumigwagwa ndinoona kunge dei isusu vatambi venhabvu nevamwe vanoita mitambo yakasiyana siyana ine mbiri tabatana pamwe chete taedza kukurukura nevanodriva dzimotikari tichivaudza kukoshesa kufamba nespeed iri pamutemo inove ndiyo inokwanisa kuti tisvike kwatinoenda hongu nguva inenge yakwana asi ndinovirapo kutiwo tikatevedzera mitemo yakatarwa mukuchaira motikari zvinobetsera kuti njodzi inoitika hayo asi inokwanisa kusiya vamwe vari pirinyi
vanga vari munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaPaul Gundane vari parunhare mukwekwe Mukuru weChurch of the Province of Central Africa Anglican Diocese of Harare Bishop Chadi Gandia nasi vatungamira urongwa hwekuchenura Anglican Cathedral muHarare zvichitevera kudzoka kwakaita church iyi mumaoko avo kubva kune vanga vaitora nechisimba vaNorbert Kunonga chitiko chanhasi ichi chinonzi chaonekwawo nevamwe vatungamiri vechechi yeAnglican vabva mativi mana enyika pamwe nenhengo dzechurch iyi dzemunyika Bishop Gandia vakanga vambomisa nhengo dzavo kushandisa zvivakwa zvechechi yavo kusvikira vazvichenura sezvaitwa nhasi izvi uye panonzi pane urongwa hwekuchenura zvimwe zvose zvasara tabata mutauriri weCPCA vaPrecious Chumba kuti tinzwe zvatora nzvimbo
ichokwadi nhasi mudiocese reHarare anga ari mafaro paAfrica Unity Square nemucathedral apo Bishop Chad Gandia wakakutwa nemamwe mabishopi emuZimbabwe nemuregion yedu inei yeSadaki Malawi Zambia Botswana nemuZimbabwe muno wanga wachikumikidza patsva cathedral kuti iwe yakacheneswa kubva kutsvina dzanga dzichiitirwamo newaimbo webhishopi waNorbert Kunonga mumashoko avo avatura kuungano yevanhu vanga vakawanda zvikuru Bishop Chad Gandia wanga vachikomekedzesa nyaya yekuti hongu takakunda nekuda kwamwari hondo yekunetswa yekushayiswa pekunamatira asi hondo yavepo yaye kuwaka diocese reHarare wachikurudzira nyaya yekuregererana pakati pevanhu
vazhinji vangada kuziva kuti chii chaizvo chaitwa panyaya yekuchenura
changa chichichenurwa dzimba dzekunamatira tichitangira pamuzinda mukuru wediocese reHarare unonzi Cathedral St Mary's and All Saints mukupinda imomo Bishop Chadji pamwe chete naArchbishop Albert Chama mukuru weCentral Province of Central Africa mukunzvimbo kuno wange wachimwaya mvura ikanamatirwa wachipisa rusenzi rwekudzinga mweya yakasipa ingadze pane zvaiitwa muzvekuti nzvimbo dzekunamatira manga moitwa mashabhini vanhu vachiita zveupfambi zveupombwe mukati mekereke vachidzishandisa kuitira zvinhu zvenyika zvisingaenderani nenyaya dzekunamata
vanga vari mutauriri weCPCA vaPrecious Chumba vari parunhare muHarare Sachigaro NCA uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe Professor Lovemore Maduku vanoti yave nguva yekuti vachipindawo mune zvematengerwo enyika sezvo vagadzira hwaro hwavo kwenguva yakareba Professor Maduku vanoti avaoni vachipinda mune mapato ezvematengerwo enyika aripo pari zvino sezvo ose aratidza kare kukundikana kwavo munyaya dzezvematengerwo enyika ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi
Chekutanga ndechekuti zvematongerwe enyika ndagara ndiri mukati mazvo ndozvanaitaurira majournalist andakasangana nawo kadoma vaitaura nyaya dzezvematongerwe enyika kuti muchapinda ndakayanyatsobuda pachena zvinosikana nemunhu wese kubva patakatanga 1997 tichitanga zveNCA tikazoti 99 tikaita zveMDC kubva ipapo hapana asingazivi kuti tanga tingori mukati mwezvematongerwe enyika zvemademonstration zvekurohwa zvekuti udabumbiro ndezvematongerwe enyika chinenge changosiyana chete ndechekuti hayo handingarambi ndichingoita izvozvo ndichingotaura ndiri ku NCA ndakaita zvakapana ku NCA ndingomirira nguva ichatera zvayo pasina nguva yakareba pachapera nyaya yezvebumbiro zvekuitwa izvozvo whether kwaitwa referendum kana kuna kuitwa referendum asi ndichangosiya izvozvo ndichipinda mune zvematongerwo enyika zvisiri zvekungotaura chete uchidaidzirawo rine chekuseri
munenge muchitarisirwa kuumba bato renyu here kana kuti munenge muchipinda mumapato aripo nechekare
pamapato aripo nechekare hapana kana bato riri kuita zvatofungwa zvine musoro vezano takatorama ndova takarwisana navo kubva patakatanga havemdcs vari kuita mazuva ano hazvimbotifadza ndakanyanya kupokana navo panyaya yezvebumbiro remutemo saka ipapo apa handioni tichingozoshanda tese kana vachiri kuita nyaya yekuti munhu akajoina mdcs zvizvi anofanira kunge achisapota zvecopak izvo saka nenyaya iyoyo handingatombooni ndichipinda mubato rinenge richiita zvakadaro kunge vatochinja pfungwa idzodzo
mungatarisirwa kunge mapinda here mune zvematongerwo enyika pachaitwa sarudzo idzi uye kana mapinda mune zvematongerwo enyika munee muchitarisirwa here kukwikwidza muri semutungamiri wenyika
aiwa aiwa kwete kwete hari kutombotaura zvesarudzo idzi dzaikuuya muna march kana muna june hatinenge tisiri mubato zvachose ndiutotarisa nyaya yekuti toda kuti panopera sarudzo dziri kuuya idzidzi hati kutombopinda mune zvazvo
vanga vari sachigaro wenca uye vachidzidzisa zvemutemo paunivesity of zimbabwe professor Lovemore Maduku vari parunhare muHarare makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc tichikuudzai zviri kuitika munyika kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kutumira matext message panamba inoti 1-202-330-2575 nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa chirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki vange vemunyika kana vokunze kwenyika chatinopiwa naBlessing Zulu
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemuimbi wechidiki ari kushura mare zvikuru mazuva ano Suluman Sulu Chimbetu. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7 Sulu. Aiwa isu tiripo Suluman mazuva apfuura aya wakabura damba refu rinonzi syllabus riri kutambirwa sei nevanhu ko sei damba refu rako iri wakari pasta rekuti syllabus
ari kudzidzisa but kudzidzisa izvo kuri kuya kuburikidza nedendera ndiyo
Pane kambo kanodiwa nevanhu kanonzi Sean Timber. Ndiani Sean Timber?
Right. Ini Sean Timber kwandiri munhu wekuti ndichikupedza kubira album for 2 hours. Ndiri kugara mutsiki. $50 for 2. Apa ndaisha mari yekubhadhara studio, ndaisha mari yekubhadhara vakomana vangu, ndaisha mari yekupromota. Kasi ndiri kushaya the whole production yabuda. Ari kufanya mari yenge yabuda. But mari yayo kwasi zvichika best family man. Yakutoro ne vamwe vanhu ana Sean Timber yavo. Bye.
saka handi zvinotaurwa nevamwe zvekuti sulu anenge ari kuti ngapaitwe mirishonga.
Aiwa, aiwa, zvirizvo. Kune pereska. Ane kutengesa kuti muchidi. Handi. Achina mupuresa chete kuosa. Urachina ini ningi zvichero wacho ndichito kuosa. Achitotengesa mimi zvichero kuti bata madola 40. Achitachikisa. Ano, tenin kuti kuva na vari kushenga ri vachenga ri shingo sio vachiregirwa vachenda vakadai. Kunga mabati kavashingira vakapiwa mutongo wavo. Yo shumkini.
Wakaimba iwe nevaimbi vakati wandei pa iro damba refu rako apa ndevapi vamwe wakaimba nao?
Ndaimba na baba wangu Alan Chimbeki, ndikashanda zvina Japraiser, ndikashanda na Flip Shoshe and nino nevakomana vanga vagara varipo vekufundira King Jordan kumundara ari chikoro nembiri tolo makore akambenge ane bendi kakira in Bikogo Fire, but now he's back, he's now working with me.
To tarisawo pane dzimwe dzimbo dziri padamba refu rako iri, pane kamwe chete here kaungangoti imbire zvishoma shoma?
Iya, ndikwanisa kumbokufundirai kambo kanonzi njiva. Chema chema njiva, ichi chema kuna tembi samakenda. Tarararararara, ndini makasika nika, mbura yosne muka chose neshiri zirenda. Tarararararara, mamakasika gondo. Makano sana shimba api ndokambiwe. Yela yela.
That's a good one. Mukupeta nyaedu sulu ndarichita interview paine mwe alokutsigira alodziba velas ya uya ari kuti ari kuti sulu asata aenda ada mboimbirwa kata kata.
Ora ikoke. Kata kata kata. Bulawa yokata. Chimani mamikaza. Ngarau but ndi kata. Washington
card. Aiwa, tinotenda zvikuru sulu nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kumuimbi Suluman Sulu Chimbetu. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Kambo kurarama ndimi kubva munafungisa izvi zvakave pano mashava ve sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Church yeCPCA inochenura zvivakwa zvayo zveAnglican Cathedral muHarare. Mutambi wenhabvu ane mukurumbira Adam Dlovu anoshaya mutsaona yemotokari iyo yasiyawo munin'ina wake Peter akuwara zvakaipisisa. Sachigaro NCA Professor Love Momaduku vanoti nguva yavo yakwanawo yekuti vanga vachipinda mune zvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana uye musakangana kuteerera chirongwa chedu cheStudio 7 Live tokubva nemuvhoro wakusvika chishanu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ndimi yake Mwakalele.